Sachigaro wedunu iri, va Ralph Magunje, vavuma kuti varambidzwa kuratidzira munzvimbo dzinoti Chinoi, Mangura, Kariba, Karoi, Chegutu nekadoma.
Ma demonstrations edu atanga taka applya ichokwadi akarambwa nemapurisa.
Patabvunza vamagunje kuti sei vave kutevedzera zvataurwa nemapurisa asi ivo vakamboti vacharatidzira kunyange vakarambidzwa. Vamagunje vati vacharatidzira mudunhu iri munguva pfupi iri kutevera asi pari zvino vari kumbozeya nzira dzavachashandisa mukuratidzira kunyange vakarambidzwa nemapurisa.
Mademonstrations achauya nezvimwe zvitamboti aiwa tozvaita papaya pari zvonezvi tiri kumbosangana nemastructures edu chikurukura nyaya navo tichironga tichirodza mazano edu kuti kubva ezvinezvi kuenda mberi tinge tichiita sei. Saka mademonstrations ari kuuya asingotangoti chinja tangochinja programming yacho kuti toaita rini.
Mapurisa aswera nhasi achimbeya mumaguta madiki anoti Karoi, Kariba, Kadoma nechinoi asi masoja anga ari pakamba yemapurisa muchinoi danho rinofungidzirwa nevazhinji kuti vanga vakamirira kupinda mumigwagwa dai MDC yaenderera mberi nekuratidzira kwayo. Mumwe mugari wemuchinoi vakavha mugwadi vati kuzadza mapurisa mumigwagwa kwaitwa nehurumende kunoratidza kutya kwehurumende kuti ingangopidi gurwa.
Government is not sure of what is going to happen after them, so they are fighting by all means because they are afraid of revolution. Iyo ikangotendekwa even in small cities kunogonaita spark the revolution iyo kuna kusatomira kusvika president apa. Saka it is being done for the safety of the president because they know kuti even ZANU-PF they don't want him but they are afraid of him, like what happened to the issue of Mugabe. It was started in the streets. Saka vanozati zvikangopinda mustreets zvikangotanga the president anongona kungobviswa because parliament inobva yaita simba reimpeachment ndiye vari kuvhara, they are afraid of the impeachment.
Vamagunje vati nhengo dzeMDC dzichaita misangano munzvimbo dzakawanda mangwana mudunhu kuzeya kuti votora danho ripi. Misangano iyi ichange ichikokerwa nenhengo dzebato iri dzepamusoro kana kuti standing committee. Kutanga kwemwedzi uno vachamisa vakadaidzira kuti bato ravo raizoratidzira musi wanyamavhuvhu 16 asi mapurisa akarambidza kuratidzira uku ndokubva avhara guta reHarare. Asi pane dzimwe nhengo dzeMDC dzakakwanisa kuratidzira izvo zvakaita kuti dzirohwe nemapurisa aishandisa mboma pamwe neutsi hunokachidza. Mapurisa akaenderera mberi achirambidza zvakare bato iri kuratidzira mumaguta anoti Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanirwa kufunga zvakadzama paurongwa hwayo hwekuratidzira sezvo nguva dzose iri kutadza kubudirira mushure mekunge mapurisa apindira. Nyanzvi idzi dzinoti MDC ikatadza kunyatsobuda neurongwa hwakasimba vanhu vakawanda vachapedzisira voitora sebato rinongotaura chete asi pasina zvarinoita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.